Vakata avakave mutungamiri wechimakumi matatu nepfumba mwe ndivo vaitungamira America apo Zimbabwe yakaona kuzvitonga kubva kuBritain muna 1980 uye vakapinda munhaurirano dzekuunza utongi hweveruzhinji munyika. Mumwe mugari wemuHarare amai Eugenia Shumba vati Vakata munhu akabatsira vatema kubvisa utongi hweudzvanyiriri.
Vanji Mukata vanga vasiri muresist, vakabatsira murusununguko rweZimbabwe, vakabatsira futi kupedza apartheid munyika yeSouth Africa. Saka tinovarangarirawo neizvozvo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatsanangura Vakata semunhu akabatsira Zimbabwe zvikuru uye aida kuti munyika muve neutongi hwejekerere kubvira vachiri mutungamiri weAmerica kusvika vabva pachigaro vave kushanda nemasangano avo anoti Jimmy Carter Foundation nereElders.
Munhu anga akazvipira pabasa rake chinganyanya kutifadzawo kunoku ndechekuti vakazamawo kutibetsera kuti nyika yedu ive inova noutongo hwechekerere.
Mukuru weDemocratic Party Dr Uriah Zembe varumbidzawo Vakata semunhu aive nembiri yekurwira kodzero dzevanhu nekuti vanhu vave neutongi hwechekerere. Vaenderera mberi vachiti vazhinji munyika vachavarangarira nekutaura chokwadi apo sangano ravo raiongorora sarudzo munyika richibudisa pachena kuti sarudzo idzi dzainge dzisiri kufambiswa zvakanaka.
Vangoti isu vaDemocrata tichitarisa isu tiri maZimbabwe tototi havarwira kodzero dzevanhu zvezve nijekerere kuti hurumende inofanakiswa navanhu musarudzo dzakasunungura dzinoitwa nomurao wavanhu. Saka tinokutarisa chose kuti haena nguamba yekurwira usununguko hwedu kunomu tichitaura izvozvizvi.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr Leopold Chakanyuka vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachiyemura basa rakaitwa navakata pakubvisa vana veZimbabwe muutapwa vanovashora kuti vakazorasika gwara votaura manyepo vachishandisa sangano ravo reCarter Foundation pamusoro pesarudzo dzaiitwa muZimbabwe.
Saipapo tinovashorawo panguva iyoyo nepamusana pekuti basa vakanga vavapinda rakanga rinine kumhura nyika yeZimbabwe, iri kuratidza Zimbabwe iri nyika isingateereri temo uye chii chakanga chisemuchokwadi chezvaiitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaJoel Mukusha vatiwo Vakata vakazokanganisa zita ravo kuruzhinji rweZimbabwe apo vakatanga kunyumba nyika yeZimbabwe nesangano ravo reCarter Foundation nemaElders.
Kana maelda aaakutaura aya kana vari vanhu vane chichiwo chaizvo navari kukubudisa kwavaita zvamaelda izvo vaifanirwa vange vachibatsira kuti aiwa dai makunungura dai makunungura vanhu vamunouraya havana zvitana zvavanungu ivanhu vanenguva vanhu vanongozvifambira havanei nezvimwe zvakawanda pamaasamshini amunenge maisa muchitijaisira kuvanhu.
Vakata nechikwata chavo chemaElders chaisanganisira vaimbo vemunyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan naMai Graca Machel vakarambidzwa kupinda munyika nehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 2008 apo vaida kuzogadzirisa gakava rainge ramuka munyika zvichitevera sarudzo dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka pakati peZANU PF neMDC yaitungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga reZANU PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kumashoko vaFarai Marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekuitidzana nedzimwe nyika sezvo mutauri webazi iri vaMichael Mukura vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vakata vari kurangarirwa pasi rese semunhu aida runyararo neutongi hwejekerere uye vanorumbidzwa nekuunza runyararo pakati peEgypt neIsrael. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.